Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 kunyana 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Mutevedzeri wasachigaro weMBC Alliance vaJob Sikala vanotarisirwa kubudiswa kubva muhusungwa nhasi, ukuwo munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vachibviswa parimandi. Bato reMBCT rinokunda bato reMBC Alliance musarudzo yameya weMarondera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane gumi nemumwe 7711. Nezuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakachitapurirwa muZimbabwe mikare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevatatu 43 vafa nechirwere ichi. Kozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nemumwe 21 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevapfumbamwe 5979. Vezeri wasachigaro weMBC Alliance vaJob Sikala nezuru vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba mushure mukupedza mazuva anoda kusvika mwedzi vari muhusungwa kuChikurubi Maximum Prison. Mutongi wedare repamusoro amai Erika Ndewere vakashora zvikuru mapurisa nokuferefeta kwavakaita nyaya iyi vachiti vasikala vaisatiza mapurisa asi vanhu vasingazikanwe vaivatevera. Vakatiwo mapurisa akakundikana kuferefeta nyaya iyi nekuda kushandisa humpowo hwepaFacebook nemamwe madandemutande vasingatsvage humpowo hwakati svikiti. Vasikala vakanzi vabhadhare mari inosvika zviuru makumi mashanu sechibatiso. Rimwe remagweta avasikala vaHarrison Nkomo vaudza Studio 7 kuti vasikala vanzi vauye kudare redzimhosva mwedzi unouya musi wa1 gumi guru.
Nezuro takapinda padare guru rehaikoti rikapa vasikala bail kana kuti vakwanise kunge vachitongwa vachibva kunze. Vakanzi ivo vabhadhare mari inokwanisa kuita ma50,000 maZimbabwe dollars. Vakanziwo vaise passport yavo mubatwa kwamabharani wakumagistrate court. Vakanziwo vagare paimba pamusha pavo kusvika nyaya yavo yapera. Vakanzi uye vasatapa kana kutaura pasocial media zvinhu zvinoita kuti vachiinsaita public violence. Saka naizvozvo sezvo mutongo wacho wakauya nguva dzakundika dzapfuura havana kuzokwanisa kubuda. Saka nhasi uno tiri mushishi kumanyamanya kuti tikwanise kubhadhara mari yacho yechibatiso vakukwanisa kubuda nhasi.
Pazvirongwa zvavakapiwa zvokuti vabude pane zvamunopesana nazvo here? Munogutsikana nezvakataurwa kudare redzimhosva?
kanda reji moto rata ura isu sistema kweta tenge tishungoti ayi wadare no maoni la raita chatino to gunungu na nacho isi sushaka pakudare chatino gunungu na nacho sunu so kutu wa sikana wapokuta ngalanga wa singa fani kutu mwani kutu mkatarisa nukutoro poza mashoko alanonzi alakataura pamtemo isu tinoti sema kweta haisi mosa chechipili haisi nyaya yukutu waka kwanisa kukama mkitoki kume zuose
dare rakataura ere kuti vano sezo karini kusotongwa
dare rakare kumagistrate court irinoti iyo vanifandira kutoka vasikala msua 1 October kuti wange vachiti zvira tidza pambepe dare inonzi pachirungu routine remand asi kuti wange vataura kuti vasikala vakatongwa rini ari wadare asati vataura izvozvo toda kuzivisai kuti musi wacho uyoyo takatota mhiko kudare rekumagistrate court tikavazivisa kuti nomusuwa wani tikao choka kudare na utichiwa taure ya utuwasikana angawa kurugwe wa sumu ngurugwe nukuti mosa ya wano nziwaka para pamtemo hapana nyaya kisina utidare ni wongore hizo
kwa hivu vaka simba hao ya yere nukuti tambo nziwaku tupamwe wa kuruwara wa siku itasakanaka
wanga wa siku itasakanaka makumbwa wanga haka simba hindi tunuta tino usinisa kunyaya ye mabati kwa wakanga wakaitwa mkati nyumutapka mwishikuru bimatima mprisen
abo vange vari ringwe remagweta ava jobs kala ava Harrison Nkomo ve Zimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kuharare ne Studio 7 zvichakadaro munyori mukuru we MDC Alliance va Charlton Wende vakanzi nedare vabviswe parimandi sezvo maprisa asina kupa humbowo panyaya yavaipomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende vawende vaudza Studio 7 kuti hurumende yomutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa iri kushandisa vamwe vatongi kumbunyikidza vanopikisa asi kurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogarawo vachiti hachisi chokwadi kuti matare anotonga achitarisa kuti munhu ndewebato ripi mukuseya nyaya iyi Blessing Zulu we Studio 7 abata vawende
zvinhu izvi zvinhu zvatifadza zvikuru pata tina kunyanya kufara zvedu pamusana pekuti zvino ratidza kuti vamunangagwa nehurumende yavo vari kushandisa matare kuti va omesere vanhu vari kupikisana navo mupolitics
ko sei muchidaro vawende
bhozi mukaona masungiro andakaitwa nekuteerwa kwandakaitwa andiri kuzororo kuNamibia vachiitumira maCIO kuti vandibate ikoko tichizouya kukoti koti ichizoona kuti handina mhosva tangoita maminisi anokwana mashanu chete muhaikoti nyaya yanga yatoraswa because nyaya chaiyo panga pasina kubvira pekutanga
izvi zvinokuratidza ichi chaizvo takatarisa matare
zvichidai zvinoratidza kuti matare chichemo chedu ndechekuti matare haafanirwi kuti ashandiswe kuti avhiringidze vanhu veopposition vanenge vachiita basa ravo opposition inodiwa munyika iripo pakupikisa pakuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuenderera mberi mukatarisa ndainge ndane mwedzi inodarika 18 ndiri paremandi ndisina mhosva yandakapara ndakaisa matitle deeds angu mapassport angu akanditorera ndisina kwanise kufamba bhizinesi rangu rakaparara munguva yandandiri muusungwa zvinhu zvese izvozvo zvinhu zvinenge zvichiitiswa nenyaya yekuti unenge uchipikisana nehurumende but zvisinei hazvo tinongoti ndiyo sitagura yacho handere yemberi kune zvinhu zvikuru zvichaitika kune vanhu vanenge vachipikisa kuna Munangagwa vamwe vari kufa ini ndinotofara kuti ndandabuda munyaya ndiri mupenyu so ndo zvinhu zvinotishungurudza izvozvezvo ndosaka zvedu tichifara kuti zvinhu zvedu zvaita but ngatirambe takaisa pressure so that tigadzirise nyika yedu zvakanaka
asika vehurumende vakaitawo segurukota rezvemitemo vaziyambi vari kuti zvinoshamisa kuti munoti matare anotonga achitarisa kuti wabuda mbamani asi iyo hurumende ine nyaya dzakawanda dzairi kutadzawo kubudirira kumatare uye imi masununguro wawani nematare acho
nyaya iripo ndeyekuti honguwo kune mamwewo majaji asingatevedze mutemo wavamunangagwa vasi kuziva kwamunoita dambudziko guru riri kumalowa court nana majestic court but zvinofanira kunge zvichiitika mune nyika yakaita seZimbabwe ndezvekuti hapafaniri kunge paine mukana kana mudiki zvavo wekuti vamunangagwa vashandise makoti kudzikirira vanhu vanenge vachivapikisa muhurumende. Izvozvo hazvifanira kuitika zvachose. So ndonyaya iripo yekuti hongu zvinoratidzawo kuti mamwe majaji ariko, majaji ese haangashati. Vazhinji vamwe vari kutotowo kuti rusununguko runge ruriko.
Ko munotiwo kudini kupiwa mukana kwaitwa vasikala wekubvisa mari yechibatiso kuti vatonge vachibva kumba?
Vasikala vanga vashungurudzwa zvikuru. Vakanga vane mwedzi chaiwo vari kujeri. And tafara chaizvo nematongero aita mutongi wedare aratidza kuti hurumende haina nyaya pana vasikala. And zvinhu zvatifadza zvikuru semusangano, takutofarira kuti vasikala vachidzoka tiendere mberi nebasa redu ratiri kuita rekuti tiunze shanduko muno munyika. So isu semDC tasvika pacritical point now yekuti hapasina kuchisiriri kufa, taakuda kuti timobilize vanhu.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Batore MDCT iro riri kufana kutungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe nezuro rakakunda musarudzo yameya wedhorobha reMarondera, musarudzo yakaitwa nechipiri yokutsiva vaive meya vachengetai murowa avo vakadzingwa neMDCT pamwe chete nemamwe makanzura mana svondo radarika. Vasimbarashe Nyahuye veMDCT vakawana mavhoti mana vachikunda vaBoniface Tagwirei veMDC Alliance, avo vakawana mavhoti matatu. Makanzura manomwe ndiwo akavhota musarudzo iyi. Mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland East vaFarai Nyandoro vanoti kukunda kwebato ravo musarudzo iyi kuchapa kuti kanzuru idzokere kumushanda kwainotarisirwa nevagari, kwete kupedza nguva makanzura achiita zvemapato ezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti kuno kumarondera municipality kwaitwa maelections musi wechipiri. Sarudzo dzabuda dzakadai so. VaBoniface Tagwirei veMDC Alliance Party vaita 3 votes. VaSimbarashe Nyahuye veMDCT yavatsvangirai vaita 4 votes. Yekuti mucouncil ine 12 wards, but MDCT ine simba rekuti hariko macouncillors mawayward councillors vasingabviri zvakanaka, uyezve vakasiya bato iri vachienda kune rimwe bato. Yakaita hariko 5 councillors svondo rakapfuura. Saka ndozvaita kuti maelections ame aitwe kuti meya wacho weMDC Alliance Party vachengetai murowa neward 1 vakabatwa neriko iyoyo.
Mapato mangani awanikwa achipinda musarudzo iyi?
Sarudzo idzi dzapindwa nemapato maviri anove MDCT yavatsvangirai neMDC Alliance Party iri kutungamirwa navachamisa. Saka paita mapato maviri.
Zvabuda musarudzo iyi zvichasiya papi kufambiswa kwekanzuro mumarondera?
Zvaitika nhasi izvi zvikutoratidza kuti tadzorera simba parinofanira kunge riri. Penge paita Linde, penge paita Gwanza, ndipo pavharwa zvakare panamwa kuti kanzuru ichitarisa mabasa ayo ainofanira kunge ichiita pasina zvipinganidzo zvekuti uyu ndewekupi, uyu ndewekupi. Apa ndinogara kutaura kuti marondera kanzuru yemarondera inge isingafambi zvakanaka nenyaya dzecorruption ndochekutanga. Inge isingafambi zvakanaka nekuti macouncil chambers iwayo inge maparty offices. Ndomenge makuitwa musangano yepolitical party yasisatawo zvangu nezita pano. Council chambers menge makugara mine zvibhakeya zvekuti meya wedu weMDCT vanyahuye paacceptance speech yavo vatotaura kuti council chambers ino, guest house ino, yenge yave eboxing ring. Saka kubvira nhasi chinhu ichocho chekuti munogaza muchitukanwa, muchirwiwa pasina maissues nemaideas anoita kuti guta redu riende mberi zvenge zvisaitwa izvozvo. ukapinda mucheche cheche mu council chambers ningiri nyaye kuti ndiani kanzera achaenda kwakati kuti atore mari ndiani achaita zvakati kuti atore mari vasinga discuss the real issues affecting the people of Marondera saka isu sei MDCT neutungamiri hwedu tinoda kudzoredzera simba kuma councillors ma councillors aite basa rawo raakatumwa nevanhu saka tinotati simba ridzokere kuvanhu vanhu vaudze ma councillors zvekuita semaitiro ataita mazuva ataikampena taitizo simba rohweriri mvura asi zvinge zvaakuitika zvinezvi zvinge zvava zvekuti simba rehove riri pahove
avo vange vari mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland East vafarai nyandoro vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 vari kumarondera asi munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vasesero zvidzai vanoti sebato havanei nezvabuda musarudzo yekumarondera iyi sezvo vachiziva urongwa hwekuparadza bato reMDC Alliance huri kutungamirwa neMDCT vazvidzai vanoti vanhu vachataura pfungwa dzavo musarudzo dzeby elections dzichaitwa musi wa5 zvita panove ndipo pachabuda chokwadi chiri muvanhu ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri
kumarondera kwakadzingwa macancellors 5 navana kupe ava vadzinga 5 ivavavo council makasara mune macancellors 7 3 strong MDC alliance members 1 wezanu and 2 characters vanga vari vakangomira pakati pefence kutya kuitwa record because atmos vauti vanhu vanongorekolewa mazuvano saka zvakonzera kuti kuve neelection yes kumarondera pazuva raasi zvazoitika ndezvekuti isu MDC alliance in spite yokutyisidzirwa kwamacancellors vatatu vamira nesu wekuana kupe uyu vazokuana 4 so tano kubva nhasi tabva tanyatsozoona pachena kuti pane ukama pakati pezanu PF neziana kupe
saka ini matambira here kudyiwa uku
ako kudyiwa here uku takamirira kamusi wa 5 December haungatiwe kana uchida kuenda kumakwikwi wosunga mbira dzakondo vamwe vanhu 5 murelay wochinda mhanya relay zvigokubatsirei musi wa 5 December ndo musi une ansa nyika yose ichaziva kuti vanhu vanodzikirani
tichiona zviri kuitika mumakanzuru izvi zvekuti nhengo dzakapinda dziri pasi pebato renyu dziri kuzodzingwa neMDCT zvinosiya papi chimiro cheMDC Alliance
MDC Alliance vanhu vanozviziva zvachose kuti ivictim ivictim iri kushungurudzwa nezanu vanhu vanozviziva izvozvo kuti zanu yakatsamwa kuti makanzuru ose munyika munomu ari mumadhorobha ose vakarambiwa nawo 2018 kupewo akarambiwa nawo ose 2018 asi purezidendi Tsvangirai vaigarotaura nechimwe chiinsect chinonzi mbuzva mbuzva dzizingizi kana kuti wasi muchirungu haribereki harirovori haridi asi rinodawo vana saka rinozotenderera mumasango muropa makonyi aberekwa navamwe rondoita hapu rakatapura roshandura kuti mwana wanhingi woita waro rotofara wena kusvika rasvika kupedza upenyu richiti mwana wangu yeti rakabva harina kumboroora harina kuzobvisa roora harina kumbodiwa chero nemusikana waro saka ndo zviri kuitika nana kupezvi nezanu imbuzva mbuzva dziri kushayiwa kuti dzinowana kupiwo macancellors nokushanda pamwe chete kuti vashandure zvino zvavanhu vachizviita zvavo
avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vasesero zvidzai vari parunhare kugweru najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi heraldi rinoti vachichusi vehurumende vanoda kuti mumiriri weHarare West muparamende vari vebato reMDC Alliance muzvare Johana Mamombe apinde muchipatara chehurumende chinorapa vane zvirwere zvepfungwa kuti zvionekwe kana aine chirwere chepfungwa Daily News rinoti pari netarisiro huru yekuti nhaurirano rezvinonetsa munyika dzingangotora nzvimbo mushure meZimbabwe Catholic Bishops Conference yaita musangano nava Emerson Mnangagwa vakazoitawo umwe musangano nava Nelson Chamisa Mukroniko, urmende inozivisa nano natu, zekuza uruwape shikuru mwinambuzi kana uti November gorerino. Yari nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Samarari we CD7 tinotenda news kuti CD7 mazuva ano iri kunetsa kubata pa radio rambai vakadaro
pamusoro vatepfenyura ve CD7 tinoti mabira wani manheru anhasi tinokutenda ene CD7 dzamunotipa dze CD7 dzechokwadi nchiti murisese vana Jona vana Sismave nana blessing Zulu nevamwe vese hakuno kuti report tinokutenda nhau dzamunotipa nhau dzechokwadi tinokumbira kuti dai nhasi dai magadzisa masaisa ingwadi nhasi aishupa viskaiti nana zvakanaka nhasi ya wanze mashishishishi saka anaso dzike zvakanaka but tinotenda nhasi dzisini dzamunotipa nhau dzechokwadi njiri tinoitwa Sorai webesa ndiripa South Africa pa Jerry Face up.
Masuya seba sipe seme na apu hai watu noche ndani na uza muno tipa vese wa shamarari vese wa riko kai watu nundu wako fara chai chaisu mashoko angu ina ndauta uranjee kudaisu kana MGC Alliance ya President Chamisa ya waka terera kana uchigeza pa Ruizi ukasikiwa ne benzi mbalatura hende zako rotanga kutisa iweo kadakuri dzingirira kuti utore hende zako wano wachikuona wanzona jiwe ndiwe benzi saka na MGC ya President Chamisa na wasiane na kupi vafome imwe pati yavo imwe isinene basa nezve MGC zvavo chichi vasiye vanozokuona varatidze unyanzvi hwavo President Chamisa kuti ndeve vanhu havasiye makoti ndopataa kuda kuchiona ushingi hwavo president apa ivo ngavasiyane vozi mavhota haisi nawe mudhuri kana zvicha kana zvasi asi Chamisa vanhu vanongoda Chamisa chete saka ngavasiyane nezvakawanda bhozi chirovana makoti hapana makoriri zanupf nanakupa vanongodyiwa saka the best way ngava fronge mwezita rinoita kuti tigare takagadzira semasupporters isu vanhu vese vakuma diaspora panoitwa mavhoti ngatidzokerei kumusha kwete ngowavata pacd7 apo ini muri kuti pakimbani
vana vezimbabwe ini ndati ngatibetserane hapana here umwe mutemo unotibvumira kuti tiende kunoripota mwonzora uina kupenga uyu pazvinhu zvavari kuita zvese vakasenzesa authority isiriyo vakacreata such a lawlessness inohlisa munyika kuti muite maby election vadzinga makansela nemamp akasarudzwa nevanhu vakamira papi vanhu ava tinofanira kuvasungisa vabvunzwe ende ndoziva kuti mamajistrate nemakodzi vachavarambira kuti hatina kumbavaudza kuti vaite zvei zvavari kuita iko zvino vakuda kutora zita vanoritora sei regatione kana vakaenda kumasoja nekumapurisa voenda vonotora zita tione kuti vanoritora sei MDC Alliance President Chamisa ramai makatsiga tiripo takakutsigirai hakuna zvinoitika ndozvinoita kana nyika yaakuenda kunotorwa umwe vanongoitawo kazvo kungoti ndinzi ndiripo but hakuna authority yamungapa mwonzora naku kupe vanhu vakararama muzimbabwe vanodofa day one iroro rokutanga tarisai muone zvavari kuita handizivi kuti vanovatsigira vanoonei pavari nokuti paya paita kusiyana kwepfungwa dzimwe dzaakutorwosa dzaakutorwara zvavo ndatenda hangu
makadiko vashamarari vedu vestudio seven kukwazisai zvikuru ndichitenda nenhau dzakanaka dzamunoramba muchitipa muchitizivisa zviri kuitika munyika yedu inini ndangotaurawo nezverubato iro rekuzviti opposition party rekutungamirwawo namai kupe vachishandiswa nezanup f vachihwanda nekuti opposition party kuti chinangwa chavo chiri papi chepo chaipo ngavasadaro amai ava ngavaite semunhu mukuru semunhu anofunga vasade kutambudza vana vezimbabwe kana kuda kuvhiringidza bato ruda kurwira zvido zvevanhu kuda kurivhiringidza nekuda kufambidzana kuvanoita navo munangagwa nevo varume vaiyaira vakomichi namwanzora ngavaiti sevarume vakuru kwete kushandiswa nemukadzi uyo ndatenda zvangu kana vachizvinzwa ngavachinje zvavari kuita vanhu vavo vaitisa vanhu vakuru vanzwi rezimbabwe tsitsi kwete kushandiswa nezano zvavari kuita izvi vachinyepa kuti opposition party opposition party inorwisana neruling party kwete kuti yorwisana nemu opposition party voti tiri opposition party
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakuru vekereke yeCatholic kuVatican vari kutsigira nhano yavakatora yekuda kunyorerana zvechibvumirano nehurumende yeChina zvekuti Pope Francis vave nechekuita mukusarudzwa kwemabhishopi ekereke iyi muChina. Izvi zvinotevera kukurudzirwa kwekereke iyi negurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo kuti Vatican isanyorerana chibvumirano chitsva neChina. VaPompeo vakanyora kazhinji kazhinji paTwitter pavo vachiti vakuru vekereke ava vasanyorerana chibvumirano ichi neChina. VaPompeo vakanyoravo pakakura mubepanhau rekereke iyi vachikurudzira Vatican kuti isaite izvi. Vakuru vatatu veVatican vasina kuda kudomwa nemazita vaudza bepanhau reReuters kuti vanokatyamadzwa zvikuru nemashoko ataurwa navaPompeo avo vanotarisirwa kushanyira Vatican mwedzi unouya. Vamwe vakuru mukereke iyi vari kushora vaPompeo zvikuru vachiti vari kuda kutonga makereke uye vari kuda kupinza zvematongerwo enyika mumakereke avo vachiti vaPompeo vanofanira kuziva zvekutaura sezvo vari gurukota rinofanirwa kugadzirisa nyaya dzekuti nyika dzidziane zvakanaka. Chimbetu nekambo kake pakati pegungwa sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJobscala vanotarisirwa kubudiswa kubva muusungwa nhasi ukuwo munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vachibviswa parimandi. Badore MDCT, Rinokunda Badore MDC Alliance, Musarudzo Dzamea Wemarondera, Tashika Kumagumo, Chironga Chedu Chanasi, Divai Nesuzekare, Maneru Anasi, Apotichukupa Jezime Nao, Dini, Ndini Tanono Kawande, Diri Washington DC, Ndichiti, Mosfera Zakanaka.